vachitaura nevatori venhau vaviri ava vati vakagadzirira zvikuru kukunda mutambo uyu uyo wava nenguva uchimiswa nenyaya yedenda recovid-19. Shasha ine bhande iri Manyuchi uyo akatanga mutambo wetsiva mumasvingo anoti akauyisa mutambo uyu mudhorobha iri nechinangwa chekuti vatsigiri vake vaone mutambo uyu, asi izvi zvatadzwa nedenda recovid-19 mushure mekunge hurumende yati hapana vatsigiri vanobvumirwa kupinda munenge muchitambirwa mutambo uyu. Manyuchi uyo anga achizvigwinyisa muviri wake wemwedzi inodarika mitanhatu ari pamuzinda wake weCharles Manyuchi Academy muChivhu avimbisa kudonhedza mukomana wekuUganda muraundi rekutanga remutambo uyu une maraundi gumi nemaviri. Manyuchi anoti akagadzirira zvakakwana uye anoda kudzidzisa sebiara chidzidziso chakasimba.
Ndakagadzirira kubva gore rakapera singogadzirira patinekuda kwechirwere checovid ndochaidzosera mashure, asi patakangopuwa mukana ndakashanda zvokuti pamutambo iwowo tivane zvandichavapa asi mukuda kwenguva kumashoma.
Izvi zvatsinirwa namaneja wake amai Prosper Chibaya avo vati ivo Manyuchi akasimba zvikuru sezvo akagadzirira mutambo uyu kubva gore rapera pawaifanira kutambwa, nekudaro mukomana uyu anotodzivirira bhande rake kuti risaende kuUganda.
Tagadzirira zvakakwana nekuti kubva 30 days dzapfuura tatichinyatsogadzirira zvakasimba. Tina kochi wedu akabva kuZambia angachibatsira chali, saka tapedza kuita wei in apinda muweiti make zvakanaka. Vese nasebiala vacho vapinda, saka uya nawo takumirira kuti tirwe zvedu mangwana, ende takatarisira kukunda chaiko zvine mutsindo.
Asi sebiala uyo asingagoni kutaura chirungu aratidza vatori venhau nemutauro wemaoko kuti anoda kugura musoro waManyuchi mumutambo wamangwana. Maneja waSebiala vaAbi Mugai Aram vatsinhirawo vachiti havana kufambira kuZimbabwe kuzoshanya nekuona nzvimbo dzevashanyi seGreat Zimbabwe Ruins, asi kuti vakauya kubasa rekurakasha Manyuchi votora mukombe voenda nawo kuUganda.
We are here for business, not for a tourist as other people.
Tiri kuno zvebasa kwete sematourist. Basa redu rimwe chete kuuya kuzorova Charles Manyuchi, totora bhande todzokera naro kumba. Tagadzirira zvakasimba uye vanhu vemasvingo vanofanira kuona mutakunanza wetsiva, mutambo mukuru pakati paManyuchi naSebiala. Saka Manyuchi anofanira kunge akagadzirira, kana asina tomuwisa. Kana agadzirira tichamuranga kusvika muround 12 yekupedzisira.
Already, so Manyuchi must be ready. If you cannot be steady, he shall go down. If he is ready, we shall punish him up to the 12th round.
Amai Chibaya vati vanga vane chinangwa chekuti vanhu vemasvingo vaone mutambo uyu, asi nenyaya yecovid-19 hazvichaiti sezvo kuungana kwakarambidzwa nemitemo mutsva yakaiswa nemutungamiriri wenyika. Vatsigiri vetsiva mumasvingo vakaita sava Hard Life Tangai vati varadziwa zvikuru kuti vatadza kuona mutambo uyu pamusoro uyu uyo uri muberevere ravo, asi vati vachatevera mutambo uyu pachivhitivhiti vachitsigira mwana wemumusha mavo kuti akunde kuitira kuti bhande arambe anaro.
Tinofara zvikuru kuti mutambo uyu waitirwa muguta redu, zvinosumudzira guta redu. Tichazosuruvara hedu pakuti nekuda kwechirwere chedu ichi checovid-19 ichi taakutadza manje kuenda kunotsigira murwi wedu Manyuchi kuti anyatso kunopa mukomana uyu zvinhu zvake, zvibakira zvake.
Sebiala ane makore 41 ekuberekwa uye akarwa mitambo 33 chete, akakunda mumitambo 10 uye akarohwa mumitambo 11, akaitawo mangange pamutambo mumwe chete. Manyuchi uyo ane makore 33 chete akarwa mitambo 29 ndokukunda mumitambo 22, akarohwa mumutambo 4 chete, akaita mangange mutambo mumwe chete. Manyuchi akapedzera kurwa naDiego Diaz Galado wekuArgentina muna Gunyana 2019 uyo wakarova muraundi yechitatu muHarare. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mtimba.